vamutuli vatora budget ravo kunhengo dzeZANU-PF chete mushure mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kupinda mudare dzichiti hadzitori vamunangagwa semutungamiri wenyika vamunangagwa vange vari mudare nhasi vamutuli vati budget ravo rine zvinangwa zvinosanganisira kusimudzira maindastry kuwanisa vanhu chikafu chakakwana kutsigira zvirongwa zvekurima kubata vashandi vehurumende navana soro jena zvakanaka pamwe nekuchengetedza vanotambura vati nekuda kwaizvozvo mari inotambira vashandi vehurumende ichawedzerwa mubhajeti iri kubva pamabhiriyoni mana kusvika pamabhiriyoni matanhatu emaRTGS vamutuli vati vose nzira yekurerutsira mushandi pakuoma kwaita zvinhu hurumende yave kuzotanga kubata mutero pamunhu anotambira mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora emaRTGS
in order to cushion taxpayers against rapid creep
kuti tirerutsire mushandi nekuti akwanise kutenga ndave kukwidza mari yemihoro inobatsirwa mutero kubva pa $350 kusvika pa $750
vatiwo hurumende inoda kusimbisa mabasa emhando dzemoto nekuona kuti nyika yava nemagetsi akakwana nekudaro vapa mvumo kuzesa kuti ikwidze mutengo wemagetsi
mutengo yemagetsi muzvimba uchakwira kubva pa 9.86 cents per kilowatt hour rinova senti rimwe rekuamerica kusvika pa 27 cents zvemari yemuno anova masensi matatu emari yekuamerica uye mutengo uyu uchiri pasi pasi
vatiwozesa inobvumidzwa kubhadharisa makambani nevaya vanowana mari dzekunze kuitira kuti vabhadhare magetsi nemadhora ekuamerica vatiwo hurumende iri kubatsira vanotambura mumadhorobha nemaruva nechikafu nezvimwe pamwewo nekuvapa zvekufambisa zvakachipa vamwe vatiwo mutemo unopa masimba eupfumi kuvatema uyo waisungira kuti vekunze vanoda kusima mari muzvicherwa zveplatinum nemangoda vape zvikamu makumi mashanu nechimwe kuvanhu vemuno uchabviswa uye vekunze ava vanotaura nevemuno kuti vopanana zvikamu zvakawanda sei
mutemo weindigenization and economic empowerment act wave kubviswa uchitsiviwa neeconomic empowerment act inoenderana nedingindira rekuti zimbabwe open for business
vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuwanawo rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro zvichakadai vamwe vevatiwo vemakambani embozhanhare anoita zvekutumira nekutambira mari vave kuzobhadharawo mutero weintermediated money transfer tax vachiti ndivo vari kuita basa rekuchinja mari pamusika mutema vanoongorora nyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza studio 7 kuti bhajeti ravanwiwe rakanaka chose asi rangoipapa kuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika yaichawana
kuzondopera kwaro gore tinenge tatoshandisa yakawanda mabhiriyoni kuda 18 asi ichipinda muhomwe tichitarisa 14 taita sokudzokera kumashure kuya nekuti pane zvibhozhero zviri pamberi saka apa zvinongotaridza zvobva kuti hongu vamutumi vari kushanda zvakanyanya asi vakatengedzera matambudziko ekumashure enyika
zvichakadai nhengo dzeMDC hadzina kupinda mudare dzichiti dzange dzichirangarira vanhu vakapfurwa vakafa nemasoja musi wa1nyamabvuvhu gore rapfuura uyewo hadziremekedze vamunangagwa semutungamiri wenyika mutauri wenational assembly advocate Jacob Mudenda vashora zvaitwa neMDC vachiti vamunangagwa ndiye mutungamiri wezimbabwe uye izvi zvakatotambirwa nemasangano akaita seUnited Nations neAfrican Union vapa mutongo wekuti nhengo dzeMDC dzisapiwe mari yadzo yadzinowana padzinouya kuparamende ndezuva ranhasi nekuda kwezvadzaita asi mukuru wenhengo dzeMDC muparamende muzvare Tabita Kumalo vaudza studio 7 kuti vachapikisa mutongo wavamudhenda
isusu sematungamiriri veMDC hatina kuvinga mari muparamende tauya kuzomirira kodzero dzevana vemuzimbabwe vari kutambudzwa nezanupf iri kudya mari ichiba ichishungurudza vana vemuzimbabwe haisi nyaya yemari yatavinga muparamende toda kumira kodzero dzevana
nhengo dzeparamende dzichaziya bhajeti iri dzisati dzari pasisa svondo rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.